mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepeyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isu mafungiro edu angaro kuti kana hurumende ichiona sekuti ingazokwanisa kugadzisa nyaya yekuda muna machi dai yambotsvaga mari yechimbi chimbi inonzi rescue package pachirungu ingakwanisa kuti varairidzi vakwanisewo kuti vaende kumabasa.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinokurudzira hurumende kupa varairidzi mari yechimbi chimbi kuti vaende kubasa nhaurirano dzichiitwa.
Tinongoyeuchidza vari kungopa maallegations ekuti munomhanyira kuna nhingi nanhingi. Sandizvo pakamhanya ana CCB Beatrice Mutiswa na Irene Petrus pakasungwa namatema danda na Douglas Mahia 2016 vekuzanu PF pane akataura kuti mamhanya nepubhurozi zvakadai ndozvinoita Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndicharamba ichienderana mberi nekumhanya.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoramba mashoko ekuti haribati vanhu varinobatsira nenzira dzakaenzana.
Handidaire kuti achatumira mauto pangekuti anoziva kuti mauto ekuUkraine akawanda chaizvo plus vari kutsigirwa nemauto ekuNATO ari munyika dziri munharaunda imomo.
America neUnited Kingdom dzinotarisira kuti hurukuro dzichapedza nyaya iri pakati peRussia neUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuchinja maitiro ione kuti zviri kuitika muzvikoro kuvana vechikoro nevarairidzi zvitarisiswe nekugadziriswa nekukurumidza. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kushedza musangano nemasangano ose anomirira varairidzi nyaya iyi ikurukurwe vanhu vaende kubasa uye kuti vana vechikoro vadzidziswe zvakanaka. Dr. Joe vanoti varairidzi chaivo chaivo vanodzidzisa muzvikoro vakabatana zvikuru panyaya iyi vachiti dambudziko riri pavatungamiri vevarairidzi vavanoti havana kubatana. Dr. Joe vanoti vamwe vari kukonzera matambudziko ndevezvematongerwo enyika vakaumba masangano anomirira varairidzi. Tabata Dr. Joe tikatanga nekuvabvunza zvinofungwa nesangano ravo pamusoro pamamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
PTUZ haifari nemamiriro akaita muzvikoro nokuti hapana nhaurirano dzamandorokwati kuti tivhure zvikoro. Takatarisana masalaries amaticha, takatarisana nema negotiations, takatarisana nema motivation of teachers, takatarisana zvekare nokuona kuti denda recovid harizoparariri muzvikoro.
Pane pfungwa yekuenda kubasa nekukurumidza here?
Hongu pfungwa yekuenda kubasa iripo, asi mweya ungada mari ndoisipo kuvarairidzi kuti vakwanise kunge vachienda kubasa. Saka isu mafungiro edu angaro kuti kana hurumende ichiona sekuti ingazokwanisa kugadzisa nyaya yekuda muna machi dai yambotsvaga mari yechimbi chimbi inonzi rescue package pachirungu ingakwanisa kuti varairidzi vakwanisewo kuti vaende kumabasa. Asi chikurukuru chinopedza nhamo dzese dziri muvarairidzi kudzosa mari yavaitambira yeUS 540 ndo yatinoona sokuti ingapa kuti zvinhu zvidakare zvive muchechetero mvura yegwe muzvikoro. Nokuti kunyangwe tichakada hationi sokuti pane zvaangaita. Izvezvi tatakamirira kuti ti receive ma suspension ema members edu asinonzwa sokuti minister vanenge vaita muchuchu vaona kuti vanga vaita mateya kuda kuchaja vanhu vasingakwanisi kuchaja public service commission zvekare inenge yaita mudumbu nokuti isi takaiudza kuti varairidza vana mari saka haikwanisi kumhanya kusatendawo maticha isina kupindura dzamba yatakavanyorera.
Dr. Joe, varairidzi makabatana zvakadini panyaya iyi?
Varairidzi chaiwo chaiwo vanoticha muzvikoro vakabatana asi vanhu vasina kubatana vatungamiriri vavarairidzi nokuti kune vamwe vanopota vachikandirwa mabhonzo vachiruma mabhonzo ane supu kupfuura vamwe kune vamwe vari mumagovernment parastatals vanotungamirira maticha unions vamwe maleaders vari maparastatals maviri kwavanowana maus dollars vamwe vakataimirawo kuti pada vangazoita vana minister of education vabatsirwa nebato riri kutonga iri vamwewo havana zvavanotoziva vanongotiwo kwavanza kunoenda vamwe ndokwoenda saka ndo vanhu vatinoona sokuti vanoti dhivhaidha asi tikatarisa varayiridzi vari muzvikoro vese vari kunongwa sosve nomuromo nhamo iri kutamba wish pamusana pavo ivavo vanhu vakabatana asi discord iri kuvatungamiriri uyezve mapolitician nokuti kune mapolitician wakakireta maunions kana tava kuda zvemari tinoona vamwe vachimhanya kuda kutituka asi vachiti vanotungamirira varayiridzi varayiridzi vanotungamirirwa neany other mutungamiriri vaita nzira pamuviri tsumbo yaro wadapi.
Kusaenda kubasa kuchapera rini?
Kusaenda kubasa tinoona sokuti kunokwanisa kuzopera kana tagara pasi kutaurirana chokwadi uyezve tichigadzirisa mari dzinotambirwa navarayiridzi dzinongova mashangura pata dai taikwanisa tikawana 540 ndinoona sokuti ingapedza kuramwa mabasa kwavarayiridzi asi chinhu chikurukuru kuona kuti tataurirana hurumende ichitaura namaunion yese kwete kuita wokutsvaga nokuti tinoziva kuti self-pollination yagara haibatsiri inokundwa necross-pollination saka hurumende ngaitaura namaticha union yese kuda tingawana danho rokuti tingaenda mberi zvakanaka kuramwa mabasa kukapera.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Zvichitevera kusungwa kwemutevedzeri wemutungamiri wecitizens coalition for change vatendai bidi nekumhanyamhanya kwakaitwa nesangano rezimbabwe lawyers for human rights kuti vabiti vabudiswe kubva muusungwa vamwe vanhu vakatanga kuti zimbabwe lawyers for human rights inosarura mumabatiro ainoita vanhu vachiti magweta mazhinji akamhanyamhanya akakwanisa kubudisa vabiti kubva mumaoko emapurisa muchinguva chishomanana vachiti zimbabwe lawyers for human rights inongoita izvi kuhama neshamwari dzemagweta ayo kwete kuvanhu vose vose vainobatsira mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vaudza studio 7 kuti sangano ravo harisarudzi vanhu varinobatsira vachiti sangano iri rinomirira munhu wese anenge achorerwa kodzero dzake. Tabata vamafunda kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kufara zvikuru nekumushanda kwaita magweta edu kuti pane nguva diki diki vanga vakwanisa kusvika panzvimbo. Ndozvatinoita izvo sezimbabwe lawyers for human rights kuti tozama kuminimaiza kuti tikurumidze kusvika panzvimbo. Angava ani, kungava kudotito, kungava kwamurinye, kungava kucholocho, Plumtree, Ngezi, Ngezi. Kai, Nkai, kwese kwese tinomhanya mhanya, ngava Victoria Falls, ngava Chipinge, kungava kumabiya. Tinomhanya mhanya chose kuti kariba kuti vanhu vasambunyikidzwe kodzero dzavo ndio rapid reaction yezimbabwe lawyers for human rights iyoyo yanga iri at play nhasi vanhu vazongoiona nhasi iri at play nekuti pasina nguva biti vanga vazosiyiwa vachinzi hapana mhosva yavaiita hamagweta edu haana kwaakarerekera sezvamunoziva.
Vamwe pa social media vari kuti kumanya manya uku kana kuti rapid response yenyu iri kushandiswa pashamwari nehama dzemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights chete kwete pavanhu vose vose munoti vamafunda.
Pane vamwe vatatombonzwa vachida kuti munoda kungomirira ava chete, haana kwaakarerekera, hacharasi kuti munhu ndewe green, ndemutema, mutsvuku, muchena, munhu rudzii. Tinongoti as long as pane kuchurwa kwekodzero zvinowirirana nemavalues edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights, tinomhanya mhanya topinjira kana dziri nyaya dzatinoita. Sezvamamboona panoda kutaura kuti makanongomirira vanhu veopozition, unongomirira vanhu vakadai so, kuwana matema adandava. Ana Mahia, ana Douglas Mahia, wakamirirwa na mai Beatrice Mtetwa 2016. Wanhu veopposition here, muda kundodzoti vanhu veopposition, vanga vasiri kuzanu PF here. So zeti lecture haitarisi kuti uri bato ripi, uri Ndonga, uri CCC, uri MDCT, uri MDC Alliance, uri Zanu, uri party ipi. Tinongotarisa kuti zvinhu zviri kuitwa zvinhu zvinokupinjira nemavalues edu here. So tinongoyeuchidza vari kungopa maallegations ekuti munomhanyira kuna nhingi nanhingi. Sandizvo pakamhanya ana Sisi Beatrice Mtetwa na Irene Petrus pakasungwa namatemi adanda nanana Douglas Mahia 2016 vekuzanu PF. Pane akataura kuti mamhanya nepubhozo zvakadai ndo zvinoita Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ende charamba ichienderera mberi nekumhanya, charamba ichienderera mberi nekumhanya kudaro ikoko kana paine zvakanga nesika hatimboregedze kumhanya tichinopinjira munyaya dzekuti kodzero dzevanhu dzisambonyukidzwe.
Vabiti vachadzokera kudare rini uye mhosva yavo yava kuzikanwa here?
Vabiti vasiiwa pakumareleaswa kumagweta avo and hatizivi kuti vachada kuzoenderera mberi sei vanhu ivava, nokuti mhosva yavo hatinonzwa kuti mhosva yekuti kudii. So tichangoramba tichishanda, ndobasa redu iroro, ndo zvatakamirira izvozvozvo, and toziva kuti zvinounza vavengi kana kutaura kwakawanda, asi tagara tichiti hazvijaira izvi. Tinotomirira vanhu vakawanda zvamunoziva kuti hatitombotarisisi kuti ndiyana nagogoshinyerere wananani wamunoziva watinomirira. Tichiramba tichiita basa redu seZimbabwe Lawyers for Human Rights, yakajeke iri kwese kwese muZimbabwe zeti lecharo.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, vakumbirai mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti kwezuva rechitatu hapana vanhu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 222 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachingova pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevana 5374. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe nemazana matanhatu nevatatu 231603. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane gumi nezvishanu nemazana matanhatu ane makumi maviri nevanomwe 4,315,627. Vabayiwa nhomba mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevanomwe 3,346,937. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi masere nezvina zvine mazana manomwe nemakumi manomwe 84,770. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Jombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald rinoti vashandi vehurumende vose vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 pasina chikonzero Abasha bumi dvi kushanda uye avasi kubhadharwa kusvika vataurwa navo pamusoro pekusabayiwa nhomba. MuNewsday, mutungamiri werimwe bato reMDCT, Amai Tokozani Kupe, vanoti bato ravo richazivisa munguva shoma shoma iri kutevera mapato achaita mubatanidzwa nebato ravo kuti vakwikwidze musarudzo dza 2023 vakabatana. MuNewsday makare, vatsigiri veZANU PF kuMuguza kuMatabeleland North vanonzi vari kumanikidza makomiti ezvikoro kana kuti school development committees mudunhu iri kuti avape mazita evarayiridzi vasiri kuuya kubasa. Varayiridzi mudunhu iri vanonzi vari kutyira upenyu hwavo sezvo nyika yakatarisana nesarudzo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadipa Studio 7 apo ndiri muno rangu muZimbabwe, ndiri pakarimba apa ndoitwa tanya tanya. Toda kukurudzira vanhu kwakaitwa musangano nevamunangagwa kuipwedhi kuti vanhu ngavasafarire kuita kunzi vaupwa matedo dhidzi kuti vange vachigara zvoupenyu vainhaka yevana. Ngavafanira kuziva kuti ngatichakanganisa chihope chanezuro nehope nekuda kwokuti ZANU-PF ndozvainoita kana yakuenda maelection. Munofadzwa after vahwina maelection kana kuti variga munodzoka futi makupwanyirwa ipapo apa kuona kana chombobudira vanhu vezimbabwe. Ngatisanyeperwei, ngativhurikei, ngationei ume, ngativhurisei, ngativhure meso tione zviri kumberi, kwete kungoramba chingonyengedzewo nesweet every day.
Studio 7 makadiva shamarari mose. Kufara nekutenda nenyuzi dzamunotipa dzechokwadi maringe nenyika yeZimbabwe. Tinongotaura pamusoro paachiwenga nezvavakataura kuti zvokurovana hazviite. Ndisingoti aiwa achiwenga, kana makataura zvichibva pasi pemwoyo wenyu ndinoti aiwa makura. Tozotaura pamusoro pamunangagwa kuti speech yavo sapurezidendi haina kunaka, kuti imimi ndimi mucha hakuna umwe munhu anotonga Zimbabwe kana opposition kusara kwenyu hazviite. Kwenyu kwacho muri kutonga nedemo, hapana ari kusarudzai, muri kuita zvekurwiga. Iye zvinezvi vanhu vari kufamba husiku makavatakudza mabhegi emaballot papers kuti vanorwiga, hazvina kumbonaka. Vamunangagwa, itai semunhu mukuru. Ndaifunga kuti muchiadressa crisis yeeducation. Muda kuurayirei kueducation imakadzidza wani? Muda kuurayirei kueducation yevazukuru vedu vedu wee? Generation imaiurayirei kumhosva ndeyei? Vamunangagwa, itai sapurezidendi. Tinoexpecta kuti kana maunganidza vanhu muchiadressa zviri kunetsa munyika.
Mudhara uya neutsinyi uyu kutadza kutora zvitupa. Dai vatouya famba votaziro nezvitupa tatotorawo zvitupa taona mukana kutora zvitupa. Batene zvakatooma, toda kutoti torewo zvitupa tigovhotawo futi. Saka toshaya tozvitora nei? Mabheti nawo inoti ana ma-ATMs toda kutovhotawo kuti tishandirenyi. Izvi zvinhu zvakaoma munyika umu. Nhau dzake dzaanotaura zvoona zvokuti hapana anotuka yopoliticawo zvo. Aita asikadombo.
Vahwande makasimba here? Ndoda kukwazisai ndinotenda nebasa guru ramuri kuita. Ndini Chovin, ndiri pagwagawapo. Ndoda kutenda zvangu nebasa ramuri kuita. Ndinotaura pamusoro pemashoko amunangagwa ndichiti haambotadzisa kurara kana kutadzisa kana kutishayisa hopa nekuti vanopikisa vangaitongi. Aiwa, isusu tisu vechidiki tinoti vazvarwa zvezimbabwe tinogadza vanhu, tisu tine masimba tinogadza vanhu, kwete ivo havazvigadze. Saka tiri kuti aiwa, masoja nemapurisa musaguma kushandiswa musina mari dzamuri kuhora, muchingopiwa tumari tushomanana. Motonzi tumai kunodzivisa vanhu vane ramangwana. Aiwa, ngaapinde hake mukomana.
Inini nguva isina ndakamboteerera zvangu ndinyatsonzwa vanhu vachitaura havo zvese zvavanoda pastudio 7. Zvikuru sei ndinoona kuti vanhu madiaspora chokutanga tokutendai kuti makatengera purezidendi chamisa mota, ndizvo tokutendai makakontributa. Asi kana mukangochero mukawawata zvokuwata zverudzi rupi, musina kuuya kuZimbabwe kuzovhota, munenge muchitiregerera. Kupopota kwenyu muchiri ikoko kumadiaspora kwenyu ikoko hakuna zvakunoshanda. Uya uregisti kuvhota uvhote, kwete kungotaura kuti mukomana ngaapinde ugere woda tapinzwe nani. Ini ndikaisa yangu vhoti usina kuzaya yako, sakanguva kuti nhamba yachinoita sei? Vanopedzisira vatiriga vana, kwete kungoramba muchingotinetsa pastudio kuti mukomana ngaapinde. Ngaapinde, uyai mutaure muri kuno kuZimbabwe, muregiste mupinze mukomana wacho iyeye.
Makadi pa studio apo, makadi ko vanako madhonga. Ndinorwadzwa hangu namadzimai ari kuZimbabwe. Kocho mei muchipururudza paya vamunanga gwachitaura, mei muchipururudzira chipo paya chinokunakidzai muchipururudza vamuchiombera maoko, mei muchiuchira chii paya nemaomero akaita zvino kumushashuwa. Ezvematicha haana kana mari, but ticha akakosha kudarika munhu wese. Kunyange kupuresidendi wamunopururudzira ivava vakabva nekuna ticha, vakadzidziswa naticha kuti aite puresidendi. Kungava ane zvake, ane basa rakadini, unohora mari yakadini, akabva nekuna ticha, but hamusi kubata maticha bho, vana makagara navo kumusha. Ndopanoona mumwe munhu achipururudzira vamunangagwa achitaura kuti hakuna opposition party inotonga, motopururudza kuombera maoko. Munondigumbura mani vanhu vari kuZimbabwe ino. Maomero akaita nyika hamuzvioni. Kupururudzira kuti umwe munhu ari achiguta nemhuri dzake nevana vake vari kudzidza seo kunze kwenyika venyu makagara navo mudzimba, maticha hapo mari. Topoona mumwe munhu achipururudza kuridza mhetegwa, kuuchira maoko, nichiuchirira ED achitaura. Ah, munogumbura vanhu vekuZimbabwe. Vanhu vari kumusha munotigumbura, munotigumbura. Tinoshuvira kuona venhu vana vedu vachikura vachinda tichigezesa vana vedu. Takagara kunze kwenyika tichisiya nyika yedu yeZimbabwe nenhau dzavamunangagwa idzidzi, tichitukwa tichitwa sei muno kusina South Africa. Adzopanoona mumwe munhu achiridza mururu, kupururudza. Tinopururudziwa chii madzimai? Ha, mukai mhani mwana vana veZimbabwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vatungamiri veAmerica neUnited Kingdom vakati nezuro vachine tarisiro yehurukuro dzinomisa Russia kuti isapinda muUkraine zvechisimba, asi vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamuganhu weRussia neUkraine. Nezuro vaJoe Biden vakaita hurukuro navaBoris Johnson vakabvumirana kuti nyaya iyi inogona kugadziriswa pasina kurwisana. Kunyangwe zvayo ine mauto anopfuura zana rezviuru pamuganhu wayo neUkraine, Russia inoramba kuti inoda kupinda muUkraine zvechisimba. Nyika dzinopfuura 12 dzakatudza vashandi vadzo kuti vabude muUkraine dzichityira kuti kurwisana kunogona kutanga chero nguva. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti kunyange hazvo zvichiita sekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamuganhu wenyika mbiri idzi, havaoni Russia ichipinda muUkraine zvechisimba sezvo mauto eNATO ari padyo, uye sezvo upfumi hweRussia husina kumira zvakanaka zvokuti Russia ingazvisikira moto muziso kana ikapinda muUkraine zvechisimba.
Pane zvinhu zviviri apa. Chekutanga ndechekuti Putin mutungamiri wekuRussia anenge ari kuda kuvhundutsira Ukraine kuti isaunze mauto ekuNATO munyika make, ngekuti ari kuti Ukraine neRussia wane bhodha imwe cheteyo. Chinhu chechipiri ndechekuti ane waPutin wane chido chekuti kurongwa kwenyika dzekuEastern Europe pasi peRussia zvakaitika nguva yeCold War kudzokerwe zvekare. Asi munhu akafarira kuti nyika dzekuEastern Europe dzinana Ukraine, dzinana Latvia and so on dziwe independent, ada kuti dziwe dziri pasi peutongi weRussia. Manje ari kuedza kutsvichidzira. Handidaire kuti achatumira mauto bange kuti anoziva kuti mauto ekuUkraine akawanda chaizvo, plus wari kutsigirwa nemauto ekuneto ari munyika dziri munharaunda imomo. Asi chinhu chikuru chikuru kuru chaizvo ndechekuti upfumi hweRussia hauna kusimba chaizvo. Saka manyika dzekuneto neAmerica neBritain neCanada dzatidzo mukatumira mauto kuUkraine tichaunza masanctions akaoma chaizvo kupfurikidza aripo izvino izvi. Chimwe chinchiripo ndechekuti vatungamiri vemauto ekuRussia vakataurira waPutin kuti vakanzi waende kunorwisa kuUkraine anenge ari makata chaizvo ngekuti Ukraine ine mauto akasimba chaizvo. And wati havana chokwadi kuti vangazobudirira madonzo awaPutin yekuningira yekuda kuti watonge nyika yeUkraine wachinje kutungamirwa kwenyika yeUkraine.
Ndanzwazve vachitoti President bokuUkraine vachitivo vakataurirwa kuti Russia aichapinda zvechisimba muUkraine nemusi wechitatu. Munoona sekuti kuchichidzera here kana kuti zvichaitika?
Kungofungidzira kweAmerica nedzimwe nyika. Kana Russia yakupinda itaude kuti tichauya muswa kati inongouya, inogona uya nhasi uno, inogona uya usiku anytime. Watungamiridzi wemauto ekuAmerica nekuBritain vari kutiwo kuongorora kwavo kwekurongwa kwemauto ekuRussia pamugano neUkraine kunoratidza kuti Russia yatopadyo. Vakufungidza kuti maybe musechitatu, asi kungofungidzira hazvine kuti kana musechitatu wasvika mauto anobva apinda. Anogona kupinda iye zvino, anogona kupinda mangwana, anogona kupinda musechina, anogona kupinda anytime. Asi inini handina chokwadi chaizvo chekuti mauto achangapinde pa because zvichazoitika kuRussia wakadaro. Chekutanga unofanira kukunda mauto ekuUkraine. Kana wakunda wozodzvanyirira nyika yacho iyoyo, wanosvika kupi? Onai makore akapfuura wakamboenda kuAfghanistan hawana kubudirira. Chichaita kuti wafunga kuti wachabudirira ngekuti kukunda nyika mumauto chinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti uchazoitei kana wakunda? Uchawatonga here? WachawanokuUkraine wachabvumwa here kutongwa? Saka vari kuzviisa mumadhaka vanhu vekuRussia vacho.
Sei Ukraine isingaratidzi kutya zviri kuda kuitwa neRussia izvi?
Ngekutongwa wangochirwisanisa kwemakore gumi yezvinoka. Russia yakatora Crimea nemauto, ikatora futi chimwe chidimbu chenyika yekuUkraine chiri kuEast. Saka wekuUkraine wangoona kuti kungoshungurudzwa kwavanga wachiitwa kwemakore chena. Saka vari kuti hapasisina chinhu chitsva panapa. Saka ndo pfungwa dzavo idzodzo idzi. Ende chimwe chinhu ndechekuti wapuwa courage nekuti mauto ekuNATO aapadyowo zvekare nemasanctions ekuNATO, kunyanya Germany nepipeline yanga ichizopa nhingirike hanzi 40% Russia revenue. Germany yati ichaivharwa pipeline iyoyo. Saka zvese izvozvo zviri kuita vanhu vekuUkraine kuti wave nepfungwa dzekuti pamwe hazviitike ba.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kupa varayiridzi mari yechimbi-chimbi kuti vaende kubasa nhauriranwo dzichiitwa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoramba mashoko ekuti haribati vanhu varinobatsira nenzira yakaenzana. America neUnited Kingdom dzinotarisira kuti hurukuro dzichapedza nyaya iri pakati peRussia neUkraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC nichiti moswera zvakanaka.